chokwadi chajova tsamba yataendisa kukota rinoona nezvevashandi uye kukurukota rinoona nezvemari tikazoendesawo imwe kupublic service commission vanhu vandivo vashandirwo ende vashandi vehurumende tichivazivisa kuti mari yatakakora muna October haichabviri kuti tiikore izvozvo mamirira zvakaita ndeyekuti muna November takambodzimurwawo mbijana nebhonasi asi bhonasi iroro harina kwarakatomboinda saka iko zvinoizvi taamuna December kuti vanhu vanodzokera kunokora mari iyoyo nemamiriro akaita zvunhu
manga magara musiri munhaurirano dzemihoro here nehurumende
handiti gwedo kwapera kwatakasangana navo takakonana mushure mokunge tati aiwa imi hamuchagoni kuramba muchitipa mari iri maratgs chitipai mari makaireta neinterbank rate sezvinongoita vanhu vose munyika muno iko zvino chero munhu waakungoshandisa rate kungotarira kuti us riri pai ndopaari kuisa mutengo wake saka imi mukati vanhu vose vamwe vanozviita asi vashandi mihoro yavo hairetewi tikati hazvigoni ivo vakatiwo haiziwi ndopatakazona kuita demonstration paya tikaona tufandu ramapurisa richibuda kuti ramidza kuti tinoita petition saka hatina kuzombotaurirana kubva ipapo
saka imimi mihoro yamuri kuda muda kuti inge ichitangira pamari
isu takatovapa position yedu yokuti mari yataikora gore rapera muna October yaiti mushando wepasi pasi aiwana 450 US iyoyo ngaingomultiplywa neinterbank rate ndo mari inotokwana nokuti ndo mari inoenderana nemitengo iriko ikozvi
saka munotarisira kunzwa kuhurumende riini
isu takangovati toda zvechimbi chimbi because watova December zvouno saka tati totarisira kuti dai zvaibvira taitosangana chero vhiki ino
saka danho ramatora iri munotarisira kuti rinobudirira here pane ramamakaronga rekuratidzira
isu tinongoita zvunhu tine tarisiro yekuti zvinobudirira kuratidzira tinogona kuratidzira but izvozvi tiri kuona kuti maticha akutovhara mazamanisheni akatonyorwa vamwewo vakuda kuenda kukrismasi chero tikati vashandi hende yetiti hoi hoi zvinogona kunetsa asi isu tinongoti hurumende inofanwa kungonyara sehurumende inoti hurumende yavanhu inofanwa kungova nenyasi yopa vanhu mari inoita kuti vararame krismasi yacho vanoitamba sei
saka munotarisira kunzwa kuhurumende riini
takangovati toda zvechimbi chimbi because watova December zvouno saka tati totarisira kuti dai zvaibvira taitosangana chero vhiki ino